kuti President Ramaphosa vaita zvakanaka pakuzosera nyika yavo pa-level 3. Chinotova kuitiridza matano okudzivirira chirwere che-COVID-19 ichi. Pane zvakawanda zviri kuitika kuSouth Africa, manhamba acho ari kuramba asingokwira. Uyezve takunzwa kuti kwava neimwe strain ye-COVID-19 yakasiyana neyambenge iripo, kureva kuti patova neimwe strain yatanga patsva kurwarisa vanhu. Ingozi huru iyoyo. Saka kumbowedzera matano vaita zvakanaka, vachadzivirira nyangwe isu vanhu vezimbabwe, nokuti vanenge vamisa kufamba famba kwakanyanya kusouth africa ikoko kwevanhu even vachiuya kuzimbabwe.
South Africa yakatora matanho yeZimbabwe isina zvairi kutora, panogona kuremera Zimbabwe pane remangwana. Tingaona hurumende ichitora matanho here?
Indoona kuti hurumende yedu inotofanira kutosunga dzisimbe itore matanho akasimba, kunyanya pa-border control. Vanhu ngavarege kunyanya kufamba vachibva kusouth africa vachiuya kunoko, nokuti toziva kuti uwandu hwevanhu vane chirwere kusouth africa hwati wandei, uyezve vava nemamastrain atogona kunge tisati tava nawo muno. Hatizivi nokuti hatisi kutesta uye hatisi kucheka genetics dzemastrains atinawo. Saka ngatidzivirirei kuti tisawana utachiona ihwohwo. Ndakaona kuBritain vachikombena kuti zvachionawo kusouth africa hwatovako kuBritain. Saka isu tofanira kuwedzera level yecontrol yedu. Pari zvino muZimbabwe ndogona kutoti hapana kana any level yecontrol iripo. Handofunga tiri palevel 0 chaipo. Kana tichifamba murokesheni muchiona zviri kuitika, kusangana kuita vanhu, tikatarisa zvino musangano wakaitiwa naiye president aripo kuburwayo marimwe zuro ayo, wainyadzisa nokuti pasina social distancing, vanhu vanga vasina kupfekwa mask zvakanaka. Mukuru wenyika aripo ari kuadresa chita chakadero, iexample yerudzi yavaipa kunyika panyaya yekukontrola COVID-19.
Totarisawo nyaya yedzidziso. Muri kuona here vana veZimbabwe vachiri kuwana dzidziso pamusoro pekuipa kwechirwere ichi? Tichiona zvamuri kutaura izvo zvekuti vanhu havasi kuteera mitemo yekuzvichengetedza.
Vanhu vanoita zvavanoona tichiita isu vatungamiri. Saka dzidziso yekutanga ndeyekuti vatungamiri ngatiradzire vanhu gwara. Pakaitika finara rezanupf ngationei vanhu vachiuya vari vashoma sevakanyorwa mumutemo, vachiitwa social distancing, vanhu vakapfeka mamask. Zvino kana vanhu vanotitungamirira vachiungana vari 1000, hapana dzidziso nyange mukakuma mukadini paredhiyo kana pa-TV, hazvina zvazvinobetsera. Isi tongoita zvatiri kuona.